Izvi zvakatanga nemusi wechitatu chapfuura apo vatsigiri veMDC Alliance vakaratidzira mukati meguta vachitsutsumwa nezvakabuda musarudzo. Kunyange hazvo kuratidzira uku kwakaitika mukati meguta apo masoja akapfuura akauraya vanhu vatanhatu. Masoja aya ave kupindawo mimisha inogara veruzhinji, umwe anonzi ari kurova vanhu panguva dzemanheru dzega dzega. Masoja anonzi ari kurova vanhu kuchitungwiza Glenview, Glenora, Budiriro, Dzivaresekwa, Kuwadzana nedzimwe nzvimbo. Kana mukati meguta chaimo, masoja nemapurisa vari kurova vanhu vasina mhosva usiku hwega hwega. Studio 7 nhasi yapinda mukuwadzana nedzivaresekwa uko yataura nevamwe vakarohwa nemasoja. Vazhinji vakarohwa varamba kutaura nesu, uye vacho vabvuma varamba kutaura mazita avo vachitya kuti vanogona kupinda mutsekwende. Mumwe murume anochengetedza chimwe chitoro pane imwe nzvimbo yemabhizimisi iri mukuwadzana East Constituency, uyo aramba kudomwa nezita, audza Studio 7 kuti akarohwa zvakaipisisa asina mhosva yaapara.
Vakauya maraundi 11 ndandakatomira mabasa vangu vatosenzera pafairbrizer vangusi vaitanga kundirowa vandichigara pasi vanagara pasi vataka kundirowa nemusana nemabhatapfiga nezvimwe zvakaribariba zvematambo zvaizvo vapedza kundirowa vandichirara pasi nedumbo vataka kundirowa kuti ndakarara pasi nedumbo
mosanyavaisi
ndandisina chandatadza ndaitongovaudza ndiri pabasa havana kusvere.
Vakimton Poto avo vakapunyuka pairohwa vanhu nemasoja padzvimwe mabhizimisi mumusha wekuwadzana 2 vaudza Studio 7 kuti masoja nemapurisa aya akatorawo zvinhu zvevanhu.
Vozvakatanga kupfutisa mama madhoveni akapadzowo paipai navo vavharavo vamwe vavaripiriwo panze kozo vanhu vangati modza anenge kota vachingorova vachete vataka kutora vanhu navapanya inoplasm vatora laptop yadj irisa nemafoni vanhu vachanga kurova mabhodha achipanya vachimwa mabhiyazi vapinda mukaunda achitora mari.
Vamwe amai vasinawo kuda kudomwa nezita ravo vaudza Studio 7 kuti vakasvikirwa munzvimbo yekutandarira yavaive panguva dzekuma 11 usiku vakarohwa zvakaipisisa vachipomerwa mhosva yekuvhotera MDC Alliance pamwe nekukonzera nyonganyonga muHarare.
Hanzi Harare haipise makapita Harare tozanzichamisa hapoterwe tozanzichamisa hapoterwe wotochedzera paunochedzera paipai uchirohwa.
Vatiwo masoja nemapurisa akavarova ainewawo doro mahara mumabhawa uye aitorera vanhu mari nembozhanhare dzavo.
Vakatora mamalura anga ari mundobva vanwa nemari yanga yasiyiwa imo mukaunda imomo mukomana vaimomo maitengesa imomo makarohwa ndobva vatiza namaneja vese vakarohwa ndobva vatiza pavatanga kunwa mamalura ayaya vapedza kunwa mamalura pavatora mari yanga iri imomo nokuti vamwe vakatanzwa mafoni avo tichi vaitora.
Nezuro mutungamiri wezanu PF vaEmerson Munangagwa avo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika vakati kana vachinge vagadzwa semutungamiri wenyika vachadoma komisheni nevanhu vemuno nevekunze ichaongorora kuurayiwa kwevanhu nemasoja svondo rino pamwe nekurova kwaari kuita vanhu zvisina tsananguro. Mutauri weMDC Alliance inotungamirirwa navawosh mancuve inove nhengo yeMDC Alliance vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti vari kutambira zvichemo zuva nezuva zvevanhu vari kurohwa nemasoja mumisha yakawanda muHarare uye vanoti vamunangagwa ngavagadzirise nyaya iyi nekukasika.
Zvinotishamisa kana vamunangagwa vava kuti ivo vachaseta commission of inquiry yokuti iongorore zvese zviri kuitika asi vari ivo vari kuziva kuti ndivampo vana vamupofu nana vakaya muhendo vakanga vatuma masoja kuti arove vatatuye nhau arove vanhu murukeshten mesom vanhu vari kuchema kusanganisira nevezanu PF vanhu vakarohwa zvakanyanya vachizama kuvharidzira nyaya yokubira sarudzo kwavakaita. Saka zvinhu zvosuvisa takagamuchira maripoti akawanda kuwadzana 5 kuwadzana 4 kuwadzana extension nokutenwa result.
Mutauri wemauto vaOverson Mugwise vanoti havana zvavanoziva pamusoro penyaya iyi asi vakurudzira veruzhinji kuti vamhanyare kumapurisa kana vachinge vatadzirwa nemauto. Vati nyaya dzose dzinomhanyarwa dzinoongororwa uye vanenge vapara mhosva vachirangwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.